munyaya yamukudare iri vakatsukwira vakati SI 140A iyo yakaiswa svondo rapfuura nezek paive kuvandudza mutemo wesarudzo izvo zvisingabvumidzwe kuitwa kana zuva resarudzo richinge ratarwa asi Justice Chitapi vatise maonero avo zvakaitwa nezek hapana kutyora mutemo vachiti Electoral Act iyo inotara nguva yekuendeswa kwemapostal ballots kuzek inopawo zek simba rekutora matanho ekuona kuti sarudzo dzafambiswa zvakanaka nekuda kwaizvozvo vati SI 140A idanho rakatorwa nezek nechinangwa chekuda kuona kuti vanhu zviuru gumi nezvinomwe vachavhota nenzira iyi vabudirira kuvhota vakati vanhu ava vaitadza kuvhota vese dai vatambira chikumbiro chavakasukuwere ichi asi rimwe ramagweta avakasukuwere amai Jacqueline Sande vati havabvumirani nemutongo waJustice Chitapi
saizvo zvekuti SI 140A yamhura kumbiro remutemo asi Justice Chitapi vapikisana nazvo vati aiwa kwete haina kumhura asi nesuwo toti aiwa kunyange tichivaremekedza Justice Chitapi zvekuti aiwa tirikupikisanawo nekuona kwavo zvechokwadi kana uchinge wachinja mazuva kubva ku14 days uchienda kumazuva 7-3 zvinoreva kuti watochinja mutemo
vaenderera mberi vachiti vachagara pasi voona kuti votora matanho api
kana izvozvo isu tichadzokera zvakare drawing board zvinotaka kuti toita sei asi tirikutaura kuti ruzhinji rwezvibabwe tava tirikupikisana nezvataura
gweta rezek vataonda kanengoni vaudza dare kuti zek yakatora danho rokisa SI 140A nekuti kwaive nenyaya dzakawanda dzinodarika zana dzakakwidzwa kumatare vanhu vachipikisa dare nomination court izvo zvakaita kuti zek itadze kudhinda magwaro ekuvhotera nekumaendesa kuvavhoti vari kunze kwenzvimbo dzavanofanira kuvhotera nekuzoti vadzose kuzek mukati nemazuva gumi nemana sezvinodiwa pasi pemutemo weelectoral act vati kusvika nhasi chaiko pane nyaya dzisati dzapera kusanganisira imwe yavakasukuwere ndosaka zek yakaisa SI 140A yekuti mapostal ballots achidzorwa kuzek mukati memazuva matatu kubva pazuva rekuvhota vakatsukuwere pachavo vakaramidzwa kukupidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nematare ehigh court nesupreme court uye vari kupikisa mutongo wesupreme court mudare iri zvekare mune imwewo nyaya dare ramajistrate nhasi rapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo gumi nenhatu dzezanu pf izvo dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pamwe nekuuraya nhengo yecitizens coalition for change vatinashi chitsunge svondo rapfuura muHarare dare iri rati vasungwa ava vabhadhare madhora zana ekuamerica mumwe nemumwe uye kuti vamhanyare kuglennora police station kaviri pasvondo nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa11 mwedzi unouya uye vanhu ava vari kuramba mhosva iyi vachiti vainge vasipo musi wakaurayiwa vachitsunge uye kuti vakasungwa nekuti vanozivikanwa kuti vatsigiri vezanu pf mumusha weglenview ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.